A very, 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 very good evening to you, Zimbabwe. This is The Connection, live talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. I'm your host, Mike Hove.
And I'm Evan Sininga.
Once again, good evening, Zimbabwe. I am your host, Mike Hove, welcoming you to The Connection Live Talk, our youth segment that targets issues in relations to youth. Be it success, be it troubles, we talk about it all. Today, we are having a very, very, very special segment. We're going to be opening the mics to several different youths who are representatives of several different political parties, whereby we're going to have a debate. They're all going to be telling you the issues that are within their parties. They're going to be talking about how they're looking towards uplifting you as the Zimbabwean, in particular, the Zimbabwean youth. So, folks, make sure you join in today. Today's your day.
Let's get connected. We have our several different Facebook platforms. Come and join us. Those is VOA Studio 7, VOA Shona, and of course VOA Ndebele. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318.
And that's right, folks. My brother over here said it perfect. But for those that are looking to join us live and call in live into the studio, the number is 001-619-2077. You can see it at the bottom right there where it's written www.voazimbabwe.com. The number is right there. Once again, 202-619-2077.
We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voashona.com, and voaindebele.com.
Yep. And again, for those that are joining us, because I know some of them, you don't catch us at the top of the hour. Some of you always come in halfway, a quarter, a third to the program. So let's break it down what's going on today. Today on The Connection, we're opening a panel. We are opening the mics to youths that represent several different political parties. Now, some of you are going to want names, so we'll go ahead and give you names. We're going to have the likes of, we're expecting to have the likes of Louis Matsutu, who is a representative of ZANU-PF, and of course the notorious Bondo, who is a representative of MDC, Brian Ngube, who is a representative of ZAPU. Please, my apologies, Brian. ZAPU, and of course, we're going to have a special one for you, a gentleman who proclaimed, he said, me, as of today, I am the president of Zimbabwe. So we want to hear what that is all about. But folks, it's not just about them. It's not just about us. We also want to open the mics to you, our listeners. Sfunukuzuthi, what is your thoughts when you're thinking about ezombusazwe eZimbabwe? And also, we want to hear you communicate with some of these representatives. We want to hear you talk about your woes, your cries, your celebrations. Are you even going to vote for these parties after you speak to them? So, we're going to be opening the lines to you. Sfunukuthi lingene lani kuhlelo mopindane miwo mchirongwa. Li kulume imibono yenu mayelana ngezombusazwe eZimbabwe. Vanzo.
Mike.
What's up?
Good to see you, man.
Welcome back.
You're looking good. I like the new shave.
Fish, man. I feel sexy. So, my first.
Yeah.
Vanhu ari kuti chine zvepolitics kuZimbabwe.
Anzi kuri kunakidza.
Nasa handiti patori nenyaya yeMDC yatonyatsopinda punda
futi. Yes, tanga
chichema chitoti hey, vangu achifara, vangu chichema.
Zviri kwese kwese. Anzi kufara kwevamwe kuchema kwevamwe. That's how it rolls.
That's correct.
So, ameno, tichanzwa kuti zviri kuitika ndezve kuti kudii asi, well, like you said, nyaya dzana makupe nana vachamisa dziri kuramba dzichienderera kumberi dzirimo mumatare, and we following through, you know, just to find out what's going on and what's cutting. But hey, today it's a day for the youth.
That's right.
We're hoping they are going to come in numbers. Mm-hmm. We're going to be talking about all these political dispensations, the new, the old, the bygones, the coming and the future. Mm-hmm. So we hope all the guests that we are hoping to talk to will be joining us, and we will hear how it goes.
Hey, people are already in within their numbers, man.
Yes, mate. That's how it goes.
You know, Donald, hey, my brothers, and
yes.
Une brother, Donald.
Ah, all Donalds are my brothers.
All the terrorists are our brothers. But like, as you said, it's going to be really interesting. I personally am looking forward to hearing from some of these youths, especially Bondo.
Okay. Why Bondo is especially?
However, no, it's not, it's, well, my apologies. Let me not say especially. However, today marking a day that, is very controversial around MDCT, I would love to hear what him as a youth with such a high position within the party has to say. Can I ask you? This is happening, but we still want you to vote for us.
Okay. It's interesting because I can see like on the guest list we're looking at here, Mike. Mm-hmm. You know, talk about Louis Matutu. There also has been quite a lot of controversy going around the primaries, you know, the election processes.
Exactly.
We only saw just 2 days ago and yesterday there were demonstrations at the Zambia headquarters. So it seems it's everywhere, you know, and what can we say about Tinashe Jonasi, the man who says, I'm now the president.
I was talking to
him the other day. Off air, and he was telling me that they are already starting to organize a new setup for all the embassies across the world for Zimbabwe as the president.
Okay.
So, hi. Apana umira mushe nas.
Ndamira gapile mshirongo amakangene uhlelo. Kodwa kodwa hey balaleli wathi ngilibengelele. Yebo mthwakazi omuhle okhuluma nguMike Hove umsakazi wase Studio 7. Lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo kuhlelo The Connection. We're talking about e-politics ezombusazwe. Sifuna ukuthi abasakhulayo abangamalunga noma esingathi isiphathamandla or ama representatives of ama parties achiyeneyo. Ukuthi bangene lamhlanje kuhlelo bakhulume lani balitshele ukuthi 1 why do they want ukuthi libavotele 2 bazayenzani ukuthi bathuthukise impilo zenu. We're going to be hosting ngesikhiwa sithi i-political debate ukuthi sibabuze ukuthi kanti this is the things that are happening ezombusazwe eZimbabwe yazi like recently abodokotela babetshengisela abonesi babetshengisela. So sifuna ukuthi bangene bona kuhlelo basitshele ukuthi okay no. Yehlisa umoya. Kuphathi yethu thina, we looking to do XYZ ukuthi sithuthukise 1 abontanga, 2 izizalwane zeZimbabwe so that impilo zabo zi-improve, zithuthuke. So that's exactly what we're looking to have. Njengalokho kushiwo ngibhuti wami u-Evans, lamhlanje sikhangela uba lo Brian Ncube, who's representative eZapu, uLouis Matutu, who is a representative eZanu, uHappy Mochidziva, who is a representative oMDC, ekhokelwa ngumnumzana uNelson, Chamisa. Wena. Kanye lo mnumzana wokugcina uTinashe Jonasi lo who just came from nowhere ku social media wathi lokho okwenzakala kweZimbabwe it's not constitutional. So based on that lami sengumongameli omusha weZimbabwe. So sifuna ukangena kuhlelo asichazisele ukuthi kanti njengalokho kushiwo ngu-Evans, they already setting up ama-plans ukuthi kuzaba lama embassy achiyeneyo, they're going to be renovating XYZ. So sifuna ukuthi la yangene kuhlelo sizwe okuningi ukuthi kanti Tinashe kuyini okwenzakala. So I'm looking forward to ukuthi bangene kuhlelo.
Mike, ichokwadi vatereri kwamaka pararira nenyika zvizvarwa zveZimbabwe. Nhasi tiri kutsvagiridza nyaya dziri kuitika mune zvematongerwo enyika tichinyanya-nyanya kutsvaga vakomana nevasikana vechidiki vari kutungamirira zvikwata zvevechidiki mumasangano avari kuti vauye padare tizombotandara nhasi tichikurukura. Tichibvunzana mubvunzo, tichipindurana, tichionesana kuti zviri kumbobva nekupi, zviri kuenda nekupi. Sezvatambotaura tina Brian Ncube nhasi weZapu, tina Louis Matutu weZanu PF, tina Happy Mochidziva veMDCT inotungamirirwa navachamisa kunenge kwaane masene mawandisa ikoko. Tozoitawo vaTinashe Jonasi vatiri kuedza kubata iko zvino veIdeal Zimbabwe vakatobudawo pachena vakati ini ndini nda president weZimbabwe kubva nhasi zvichienda kumberi. Saka takatomirira kunzwa urongwa hwavo hwekuendesa nyika kumberi semutungamiriri weZimbabwe sekutaura kwavakaita. Vari kuuya kuzoti tsanangurira kuti zviri kufamba sei. Saka tichada kunzwawo kwamuri vatereri kuti pfungwa dzenyu dzinotiwo kudii muchitaura nevamiririri venyu. Tinzwewo zvamunofunga, tinzwewo maonero enyu kuti zvinofamba sei. Vanoda kuvhoterwa ngavauye, vanoda kuvhota ngavauye, Vasingadi kuvota musauye.
Atibade. Dududu, you are fired.
Tione kuti zvinofamba sei.
But Mike, I hear our awaited president is here.
The president.
The president.
His excellency.
His excellency.
Okay.
Your honor, His excellency Tinashe Jonasi, magade yenyu mukoma. Aiwa, tukufara, tukugamuchira ika muchirongwa. Welcome, welcome, welcome to our youth program.
Mr. President, tototanga nekuti vakateerera veruzhinji rwenyika kune vamwe vasati vanzwa vasingazivi kuti Ideal Zimbabwe iri kubva nekupi, iri kuenda nekupi, uye havasi kuziva kuti makatozvigadza kuva mutungamiriri weZimbabwe, vangangodewo kuzvinzwira vega muchitaura muchidimbu kuti muri kubva nekupi muchienda nekupi.
Ndinotenda. Ideal Zimbabwe. Ndichiona kureva kuti nyika yeZimbabwe inova iyo inopa mukana ichifadza neri kupa rusununguko kuvana vese veZimbabwe. Nechirungu tingati Ideal Zimbabwe iZimbabwe yekuti vana vese vemunyika vane huremu hwakafanana. Pasina kuti munhu ari padhuze nevatongi kana kuti munhu ari muzanupiye ndiye anozviona semuZimbabwe nakazara. Vari kure nevatongi kana kuti vasiri muzanupiyef vanozviona sevanhu vekunze kwenyika, votozobuda munyika vondogara kunze kwenyika.
Aiwa.
Ideal Zimbabwe ibato rakashomewa rakatangwa nevanhu vanova vatinotiwo vari ordinary, vanova ivo vanoshungurudzwa nezanupiyef, vanova ivo vari kupirwa nevanhu vezanupiyef. Nokuti nyika yedu iri under masanctions. Masanctions akaitwa nezanupiyef nokuti zvinhu zvinofanira upfumi hwevana veZimbabwe huri kutorwa nevanhu vezanupiyef kuita hwavo. Saka ndomasanctions atinotaura iwayo kuti nyika yedu iri pamasanctions, iri kutorerwa zvinhu nezanupiyef. Masanctions anonzi eAmerica neAmerica ichi asi masanctions ngozi kana America ikasatipa mari yavo tinoingati tingatamira chii? Tinofanira kunge tine upfumi hwedu hwakawanda hwokuti mbavha dzemuzanupiyef vari kuba kusanganisira vamugabe mbavha hombe navagrace mukadzi wavo mugabe, tozoita mbavha yechipiri dzechipiri grace category 2 chiwenga navamunangagwa. Vamunangagwa toziva kuti mupfumi vanoti una magold migodhi yegoridhe vananazuva petroleum. Tikutongwa nembavha.
Mukoma Jonas, regai ndikubatei muromo tiri ipapo, tinyatso tisakurasei, tifambe nemi zvakanaka. Tanzwa zvamataura, ndofunga nevakateerera vari kunzwawo zvamuri kutaura. Pane pandiri kutsvaga kuti musvike apapo, pamusati manyatsosvika pekuti vaJonas ndova president veZimbabwe apa. Makapasvika sei? Ndopatinoda kuti ipapo mukambopati gagaga 2 minutes tinzwewo pfungwa dzevamwe vateereri nevamwe vatinavo mudare.
Okay, Ideal Zimbabwe ibato ratinoti nechirungu revolutionary party, kureva kuti isusu hatipinde musarudzo. Sarudzo dzinoitwa vanhu vachiwirirana dziri papanhingi patingati nechirungu free and fair, isarudzo dzokuti tinova kuti tipinde madziri. But takaona isusu kuti sarudzo dzinoitwa muZimbabwe isarudzo dzinoitwa nemauto, hatioti masoja oro ani. Two, tinonzi ZEC inonzi iyo Zimbabwe electoral commission kwatii iZanupf electoral commission. Nokuti Zanupf yakabudirira mukutora hurumende, tinonzi maCIO yamaZanupf, tinonzi masoja iZanupf, tinonzi Zimpepers, ZTV, ZBCTV, immigration, registration, mabato ese madepartment ese hurumende ava pasi peutonga hweZanupf. Saka kuvhota kunoitwa kufamba muZimbabwe sokutanga vana neZimbabwe ndai kuti munangabva asi kutonga Zimbabwe vamunangabva asi mutungamiriri wenyika yeZimbabwe munhu ari kutungamira nyika yeZimbabwe ndiGeneral Chiwenga vamunangabva vakaisiwa here zvokuti zvingoita sokuti munyika medu tiri kutongwa necivilian hati kutongwa nemasoja nyika yedu iri pasi pemasoja saka vachiwenga vakahwanda kumashure kwani kwavamunangagwa vachibhlija vachisenga nebhanda ravo kufadza mukadzi wavo wechidiki anova iye akangofanana neuhipi hwaitwa nagrace mugabe wokuti vatungamiri vedu vari kuroora vatingati pambi saka ukaora pambi uri mukuru unorasika
Mkoma Jonas,
yeah.
We don't encourage language yakadaro pachirongwa panapa Mkoma.
Mamwe mashoko anozoti remei, asi patata chida tine vamwe vakateerera kavanodawo kuzopindura vachizobvuma nekuramba zvimwe. Asi chimbotangai maudza vateereri kuti ndezvechokwadi here kuti ndimi mapresident weZimbabwe.
Ndakazviita president weZimbabwe pakuti ipo vamugabe kutonga kwavaita Zimbabwe vamugabe vaikundwa navatsvangirai musarudzo dzese dzavakaita vaikundwa vamugabe asi kuti vamugabe vairamba vachitonga nokuti ZANUPF vanonyora pasi atinoti iwo maresult emaelection before maelection sarudzo yaitwa vanyora pasi maresult aya kuti maybe opposition inodiwa muHarare kana kuti mumatauni vanongovapawo maMP nemakandira akati wande ikoko saka vanyora pasi kudaro vanozoanaudza maresult avo vakanyora pasi asinei nokuvhotewa kwevanhu ngatitarisei sarudzo ya2013 2013 vatsangirai vakati iwo vakapokana nemaresult vakaenda kucourt kuhigh court vaenda kuhigh court vatsangirai vanga vane kodzero yokupiwa mabox akuti maballot boxes kuti vaverenge vaone kuti maresult akataurwa nezek anoenderana here neaya vakanyimwa mabox vanyima mabox zvinoreva chii kuti vakanyima mabox zvinoreva kuti maresult akaanaudzwa nezek anga asingaenderani akavhotewa nevanhu ari mumabox atoti maballot boxes zvinoreva izvo kuti ZANUPF inotaura maresult ayakanyora iyo vamunangagwa sofa vari kutonga nyika yeZimbabwe havana munhu akavasarudza vamunangagwa sofa vakazviita mutungamiri wenyika futi saka isusu seopposition the reason why NDC isingatongi muZimbabwe isingachinji maitiro inyaya yokuti vari kutorera munhu diamond munhu asina diamond NDC iri kuda kutorera power kubva kuna munangagwa vachamisa vana maikupe vari kuda kutora power kubva kuna munangagwa munangagwa acho haana power akapiwa nani saka mukuru wenyika pakuti munangagwa wakazita mukuru wenyika saka ZANUPF iri kuramba ichitonga nyika nokuzvipa masimba aisingapuwe nevanhu saka ndinofanira kuti ndizvipewo masimba nditeo mukuru wenyika totora from there nau dati dava mukuru wenyika
tapabata apo Mukoma Jonas, musaende kure, imbogara muri pedyo. Ndopata tichida kuti vateereri vapanzwisise ipapo kuti mapasvika sei. Pane vamwe varipo pamhembo, iteererai vamwe vachapindawo vachitaura, tigoita kuti tisanganise mhinduro dzenyu nemaonero avo tigokurukura tiri pamwe chete nai. Batai zvenyu makadaro. Mike,
angimzwile kahle umnumzana uTinashe Jonas echasisa esithi oqala yena he's now proclaimed himself esithi yimi umongameli balaleli esithi limbonile yena umongameli umnangagwa wathi it's not the people who put him there, it's the army. So lami sengiyasifaka lami ngithi yimi umongameli uncontested. No, it's not the word I'm looking for.
Which one are you looking for?
Unconstitutionally. Constitution. Yes, let me not joke. Anyway, So liyamuzwa umnumzana la uthi nasho sithi that's why yena sithi yimi umongameli ngenxa ukuthi yena ubona ngani it's not lawful indlela umongameli angene layo esikhundleni sokuba ngumongameli laye wazitshela wathi njenga even though yena wayenza lokho la msengikuyenza khonoko kodwa ngiyangezwe ngisanda ukutshela ukuthi we now have our guest. I'm joking.
My friend, we have had guests when it started.
Mr. Bondo has joined us.
Oh, Mr. Bondo
is in the building.
All right.
Va Bondo magadi enyu comrade.
Tinofara, munofara here.
Aiwa, tirikufara, tirikugamuchira ikapa chirongwa. Tata kato kumirira.
Aiwa, atasvika.
Ehe. Efforts.
Mashika wrong time nekuti Mashika president wari pa phone vachibva kutaura kuti tatora Zimbabwe ndininda president mukoma Tinashe Jonasi ve Ideal Zimbabwe ameno kuti zvamauya weimimi muchiti muri MDC zvichafamba sei nekuti hanzi nyika yaenda nevakomana
aiwa azvirambwe kuti vanenge vangofungawo kuti vari kwavari vatora asi nyika ino bva kuvanhu. Kuva mutungamiri wenyika unosarudzwa nevanhu. Hakuna mutungamiri anozvigadza.
That's correct. We hear you there, comrade. So, comrade Bondo.
Yes.
Takupinza muchirongwa because we want to give you an opportunity to mutaure nezvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe that are looking to learn more, not just about MDC Alliance or MDCT, however, that want to have more insight, Kuti, why should they vote for you? And it is Zimbabwe, when we're talking about MDC, there's so many issues and controversies surrounding just the name itself. So for me as a youth voter, please, let's start off by you telling me, why should I vote for a party that is kind of surrounded by so many issues right now?
Okay, aya. MDC aina umbo surround wane ma issues akanya ya kuanda. As for now, sezinga fungirwe nevanhu inongori propaganda iri try kuita sekuti kune ma issues ku MDC. Asi sekuziva kwenyu fure nekunge tashaikirwa na president wedu Morgan Tsvangirai. Msangano wakagara pasi ukasarudza utungamiriri unotungamira msangano iye zvino unenge uri iwo unenge uchitungamirwa naadvocate Nelson Chamisa vari president. Ava vamwe vaakumhanya vachizviti tine party kana kuti tine chii totozviziva kuti tatova maplans esystem yezanup f yekutraya kudistabilisa nekuti kusumuka kwaita cyclone yatiri kuti advocate Chamisa yakanyanyisa zvekuti vane yapanika vana vamunangagwa vapanika kusvika pekuti vaakutraya kusenzisa mari kuti zvimwe vangavhiringidze vanhu but isusu tinoramba tichirepresenta vana vezimbabwe one munyaya yekuti vana vezimbabwe vawane rusununguko rwakakodzera wekuti vana vezimbabwe vakwanise kuti vawane inonzi fighting chance saka fighting chance yevana vezimbabwe inowanikwa bedzi vakange tichifamba takatungamirwa naadvocate Nelson Chamisa kwete avo vanenge vachisevenzeswa nehurumende kuti vange vachidistabilisa musangano sekuona kwenyu kwemaitikiro ari kuita zvinhu izvozvoizvo munobva mationa ruoko rwezanup f mukati nekuti vavhunduka isusu hatingati kunotori nemaissues nekuti tinoziva kuti MDC kune MDC 1 inova MDCT inotungamirwa navachamisa nei tine vese mamwe vanga vakambinge vaine mapato avakanga vanawo tiri kusevenza tese under MDC Alliance saka izvo zviri kuitwa nana mama maikupe aiwa kuitawo kana makatarisa yavaiita kublawayo yanga isiri Congress bodo kwete iyo ndo yakanga ichingori gungano rally yavaiitawo ikoko nekuti madelegates ese anofanira kuenda kumdc Congress haana kuenda ikoko hakuna delegate yakainvitwa ikoko kunze kwaivo nemabogus people akanga ariko vamwe vasiri musangano vasina kana kadhi remdc vakanga vachinosvika vachinzi vari kupiwa zvigaro ikoko nekunge vachiparticipate.
Mukoma Bhondo.
Yeah.
Tanzwawo kanhasi mareports achitaura kuti Mataredzi mhosva vataura kuti Mike Cooper navachamisa ngavambomira kuvhiringidzwa, ngavasiyiwe vese vamhanye nechinhu kusvika vagadzirisana kumberi uko. Zviri kureva here kuti tinogona kuzoona vachamisa naMike Cooper vachizodzoka pamwe chete kuti ngatigadzirisane tiwirirane, kana kuti tangomirira kuti tizoona kuti achadonha ndeupi?
Aiwa bete, chekutotanga chandingadewo kuzivisa ndechekuti Matare asi vanotaura zvakanyanya zvavo kuti vazoziva kuti kweMDC zvinofamba zvakadai, asi vanhu variko zvinoitwa nepolitical solution. Asi nyaya iripo ndeyekuti kudare zvabuda nhasi hazvina kureva kuti vamai kupe vanzi veshuwa shuwa vanotore MDC. Vangotaurwa izvo kunzi aiwa nyaya haisi agent, inokwanisa kuti irambe iri mumatare, haina kutoraswa, iriko kumatare icharamba ichitariswa pozobuda judgment pamusoro penyaya iyoyo. But isusu zvedu aiwa isiyo, isusu senge ini ndotungamira vechidika nyaya yekutarisa zveizvozvo zvemajudgment ekuti makoti ati kudini. Ndozwa kuti makoti mazhinji vaveze majaji akawanda ari ukwayo vanenge vachitori vanhu vari influenced nesystem. Saka zvavari kuita izvo tozviziva kuti varida kudraila kuti tinosvika kumaelection tichinetsana nenyaya yezita iyo inenge iriyo inenge ichivapa advantage yekuti kuite kunge kune confusion kweMDC. Izita akutoenda kuvanhu, vanhu vanotoziva chero mai kupe vakazvitini neyangu yakunze MDC Tokozani. Vanhu vachata kuenda kubaloti vanenge vachiziva kuti iri ndo bato rekuvhotera. Ava havasipo. Saka izvezvi takutonotanga makampeins edu awareness ekuti vanhu vazive leadership yavo, vazive kuti uyu ndiye kansela anenge akamirira pati yakati, uyu ndiye akamirira, uyu ndiye MP wedu, uyu ndiye president wedu. Saka hazvisi zvinhu zvinotityisa chero vakaisa confusion yakaita sei veZANU PF. Isusu taenda kuelection tiri kuenda kunobudirira sarudzo idzodzo nekuti tichaenda kuvanhu, ende vanhu vari kutide, ende vanhu vari kuziva zvavari kuda. Ndosaakuti mai kupe vanodeedzera vachiti Congress rally yaya vakadeedzera, asi yoshaya vanhu. Isi tikaenda mubla wayo tadeedzera imomo umo toita vanhu 50,000. Saka zvinei zvazvinotoreva kuti vanhu vari kuziva zvavari kudi, zvavari kuita. Hapana kudzokedzana kuchaitika nekuti hatingadzokedzani nevanhu vanenge vabetraya vanhu, hatingadzokedzani nevanhu vanenge vatengesa ningi musangano sezvaitwa naMike Cooper. Ende tozviziva kuti zviri kubva pamari dzavari kubva kupiwa kuhurumende. Semunhu akagara ataura munoyoka interview yavo yekuuk uko vachitaura ivo vachiti vari mupolitics for money, ende tozviziva kuti zvava kuita zvava zvemari. Isu ticharamba tichiita zvevanhu nezveupenyu hwamangwana nerugare rwevanhu, ndozvatinoramba tichirwira kuti vanhu vawane rugare rwakaa.
So, comrade, tell me, what exactly are you promising Vechidiki with regards to how you can uplift their lives and change their lives?
Chekutanga ndechekuti kubato redu removement for democratic change, Vechidiki vese ndinovati anda my leadership takakwanisa kunosekiwa kuti tibvise nyaya youth marginalization yakanga ichitika across political divide. So iye zvinezvi taane mukana wekuti vechidiki vange vachikwanisa kukondesta semakanzelas, vakondesti semaMPs, vanomiririra vanhu mumatare malevels ese angave anoda kutungamirirwa vanhu even kucabhineti. Saka ndirikutopromisa vechidiki kuti panyaya yerepresentation ivo vachange varipo vachirepresenta chivanhu. Tobva ipapo tine nyaya yekuti kumastudents tine urongwa hwekuti tidzose nyaya yemagrants nemaloans yekuti vana vanenge vachienda kuyunivhesiti kutertiary vange vachikwanisa kuzvibhadharira vari ikoko uye vachizvitengerawo zvekudya nezvekupfeka sezvaiitika kare kana isusu tapinda pahurumende. Tine promisi zvakare kune vechidiki iri pamusoro pejob creation. Isusu tinozviziva kuti hakuna nyika inorarama isina vashandi sezvamamirira aita Zimbabwe. Saka izvozvo hurumende inenge ichitungamirwa navachamisa yapinda ichaita chokwadi chokwadi kuti mabasa awanikwa. Sekutaura kwavo munovanzwa vachamisa pavanotaura kuti paya panenge pakanyorwa kunzi
hapana basa pachange pachinyorwa kunzi hapana munhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mabasa. Isi tinoti munhu wese kubasa mukunge tichinge tapinda mukutonga.
Comrade Bondo, pane muteerera ari pamhepo, pamwe ane mubvunzo yaanodawo kuti mutemunzwe kuti ari kuda kuti kudii. I hope vanonzi ani President Jonas vakateererawo. Muteerera, regai timbotora muteereri tinzwe kuti vari kuti kudii. Musaende kure, pamwe mibvunzo yave inodawo kuti nemiwo mukande one or two words in it. Halo, mukoma vekuti weshe.
Ava.
Makadiko.
Aiwa,
isu tinofara, isu tinokuchingamidzai muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru kuvamo muchirongwa nhasi.
Tina vachidziva paredhiyo apa. Tina vaJonas zvakare vakabatawo runhare mapinda muchirongwa. Muri kuonawo seiko kuri kuenda nyika iyi?
Chokwadi chaizvo vatoda kuti titaurira nechokwadi, nokuti zvinhu zvinomirira zvakaita kudai so. Napa zviri kuenda. Vakomana ava vechamisa chokwadi vanga vane access yokuti vangagone kutungamirira nyika. Asi pamamiriro azvaita izvinezvi kana vachidhonzerana kudai so, handione vachikunda. Nokuti varume ava vezanupf madzozozo chaivo vakatogadzira kona zvacho dzese. Nokuti ichi chakatingapa ndidhiraivha chete, kombi yakanoka ndiyo ikungofamba. Kupfumbuka kuti waenehuyo hauregere kupfumbuka, kungopfumbuka. Saka vanofanira kutongwara chaizvo kuti dai inini dai ndandirini dai ndichikwanisika kuti ndinokwanisa kubatanidza kupe nachamisa, ndavagadzika apa ndanyatsovaudza chaizvo chaizvo kuti zvamuri kuita hazvisenzi. Chinhu chakatadzika nakupe chinhu chimwe chete, kuti kupe akakurumidza kunoita yake pati iye shanisa zvirokuti MDC kuti akutokanganisa, nokuti akabuda akaburiswa mupati, haasisimo muparamende. Kureva kuti haasisimo mupati, haafanira kuti asisenza zvakana yekoti yatonga izvozva. Hanzi kuti yatonga ichifungei kana kuti mitemo yacho iriko. Saka kusenzeso pano apa pasenza mari yezanupi ekusenzesa kupe kuti aize kutsemura MDC yeuhunde, nokuti MDCT iri kuiridzwa nachamisa chokwadi chokwadi yakahwina.
Ayo
yakahwina.
Ndiri kunzwa ndofunga vakateererawo vaBondo varikowo kumusangano wamuri kutaura nezvavo uyu. Hameno mukoma Jonas vamusina kumbobata-batawo nezvavo, manzwa kuti varipo here avo?
VaJonas ndo vakuti ndiri purezidendi
hongu.
Gwenda vachiota kudaro naivo. Mapurezidendi havasi kuvaonawo here kuti mapurezidendi ndavo? Inge varipo kare mapurezidendi. Takatarisa apa tingotarisa kuti pana purezidendi achaita zvokubira, pakoita purezidendi achavhotirwa nevanhu savachamisa. Achamisa ndo purezidendi achavhotirwa nevanhu, pakoitawo vamunangagwa purezidendi achabirawo. Saka ndo izvinhuvaira tikatarisa zvikazvinavo. Haazana Jonas vamukutaurao
vakateerera vari kuzvinzwirawo vega zvamuri kutaura vava vakamiririra Ideal Zimbabwe nevakamiririrawo MDC yacho. Tinoda kukutendai zvikuru nekupinda muchirongwa. Tinoda kuti tidzokere kwavari zvakare tinzwewo kuti vari kuti kudii nemazwi amavasiyira, tione kuti zvinofamba zvichienda sei kumberi. Ndizvozvo mukoma wangu, maita basa imi nekuuya muchirongwa naye. Ndatenda zvikuru mova nezuva rakanaka.
Right, Evans.
Uyamuzwa baba kuti uti?
Ngiyamuzwa umlaleli, kodwa wathi ngiqale lokutolika ukuthi umnumzana uHappy Mo uBondo ubesethini lapha, ngoba ngibona umlaleli esecomplaine esithi mtoliki please asizwa ngenxa yokuthi abantu bakhulumisa ngesishona
kuphela.
So balaleli lapha, umnumzana uChidziwa uyachasisa, ngimbuzile ngathi kuyini okwenza ukuthi bona babone ngani bazanqoba kukhethwe, kakhulukazi nxa sesixoxisana lokuthi bona babona ngani abasakhulayo bazabavotela. Into yokuqala uChidziwa uyasho ukuthi ubona ngani abasakhulayo bazasekela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-alliance, ngenxa yokuthi into yokuqala one ngesikhiwa bathi kule fair representation Loko kusho ukuthi bona bayasho ukuthi njengebandla bakhangela ukuthi ba they ensure ukuthi abasakhulayo bakhona ezikhundleni or noma nje bazathola ithuba lokuncintisa ezikhundleni zokuba yilunga ledala lephalamende noma yikhansela, at least abasakhulayo bazalithola ithuba lelo. And then okwesibili uyasho ukuthi ama-student loans, lama-student grants, imali yokuhlawulela imfundo, uhulumende will bring that back to ensure ukuthi nina njengabantu abasakhulayo you get ithuba lokuhamba esikolo noma ecollegeini, just indawo ezijeneyo zokufunda. And then into esithathu eqakathekileyo kakhulu is the one thing that abasakhulayo abaningi keep crying for, i-job creation. Uyasho ukuthi bona njengebandla, njenge-alliance, banganqoba, bangangena bathi ngithi sithi i-White House, hayi cha, ku-office kuba ngumongameli. Uyahleka. Bangangena ku-White House.
You need to go back to Africa, my friend.
Ngiyadlala. Uthi ngeke ukudlala, kodwa uyasho ukuthi bona umnumzana uNelson Chamisa angangena ku-office yokuba ngumongameli, they will generate i-job creation, kuzaba le misebenzi etshiyeneyo eyokuthi what? Thina njengabantu abasakhulayo sathola ithuba lokwenza imali. So that's basically synopsis lokho ushiwo ngumnumzana uChintsiba, for those that didn't get it. And then umlalele la simzwile esengena la esethinta esexoxisana esesithi hayi phambili lo mnumzana Nelson Chamisa ngenxa yokuthi basically lokho kushiwo nguChintsiba esithi yena ubona ngani uChamisa uzathuthukisa impilo zabontanga. And then u-Evans uphinde wambuza wathi kanti silo munye uguest umnumzana Tinashe Jonasi yena othi ha-a yimumongameli, umlaleli wafa lokuhleka esithi kanti uJonasi does he not know ukuthi umongameli kumele akhethwe labantu, hatshi ukuthi phonguvuka usithi yimumongameli.
The beat goes on, huh?
Ngizuthi lo munye umlaleli undiwene. Baba Ndiwene, unjani?
Ngiyaphila baba, linjani?
Hayi, ngiphilile baba, siyakwamukela kuhlelo, usungenile baba.
Hayi, ngiyathokoza kakhulu.
So lapha silamagesa ayi-2 okwamanje. Silo mnumzana uHappy Mochitsiba, yena who is a representative eMDC ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa, kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi, yena othi ongumongameli webandla elithiwa yi-Ideal Zimbabwe. So I am not sure ukuthi wena, is there anyone in particular that you want to talk to between the two, noma nje ufuna ukuzikhulumela umbono wakho?
Hayi, mina bengifuna ukuzikhulumela nje umbono wami ba.
Khuluma ke sizwe ba.
Okokuqala, makukhulunywa ngebandla elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, iMDC besiyazi izolo isakhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Asikwazi ukuthi ngabe obakuthembisayo kungabe lokho kusafana yini la izolo, kumbe mhlambe labo ngabanye bafusa ukuthi bakhukhumeze izikhoma zabo ezikhukhumale njengalokho esikubonayo kusenzakala. So bangathembisa intsha ukuthi baza kwenza lokhu lalokhuyana. Kade si uhlupho olukhona ngokuthi i-division ebekhona phakathi kwabo manje lo makhuphi ngenye into ephazamisa abantu, ebathiya abantu bengathi abasakwazi ukuthi bakhangele kuphi baye ngaphi. Ngoba iMDC vele besikhangelela ukuthi lamhlanje masikhuluma senze nje eZimbabwe ukuthi kuze kube ngathi kubustebhu nyana okuncane khonoku kuvela kwi-MDC eyayikhokhelwa ngoba uTsvangirai. So namhlanje asikwazi ukuthi manje ngoba abasibonisa khona masebehluthulelana umbangazo lo osukhona phakathi kwe-party eyi-1, usisibonisa ukuthi it's not about leading people, but it's about ukuthi abanye abantu babe rich ezikhwameni zabo kuphela. Mbona ngani is about that? Noma bengakhipha imbono yabo betsho abangakusho, akusasenzi sigcwale ngempela ukuthi sizwisise ukuthi for sure iMDC ingalikhulula ilizwe, mhlambe iyenza kube ngcono ngendlela osokungakhona. Ngokokuqala bekufanele ukuthi khonokhane kwi-division yikho sokuphambanisa manje okuzayenza i-conflict. Maybe le MDC inalekhokhelwa nguChamisa isingagcini sisiba ingasaphumelelanga ngenxa yesizathu esifana lesi. Ngoba abantu kadesi abasakwazi ukuthi i-direction yiphi eyemele basibayikhangele.
Wothi ngumbamba umlomo Ndiweni, siye kuChitsiba sizwe ukuthi yena uthini nalokho. Angithi baba ungandawo ungayindawo, angithi
okay ba.
Right, vachidziwa.
Varipo here, Comrade Bondo.
Hayi, watiri pano.
Right, nyaya yenyu yapo.
Andisi kuziwa kuti unonzwa here chindevere.
Hayi, wandinonzwa.
Right, mamunzo here mutereri zvanga chitaura nenyaya ye division.
Yes, ndamunzwa.
Munoti chiina zvo izvozvo?
Ishi ndiye kuti panogona wange pachita sekuti vanhu vanoti hatichazi kuti toita sei, but chekutanga ndechekuti vanhu kana vaiteerera politics kubva kudhara, amai kupe havasi kunetsana naNelson Chamisa kwete. Amai kupe vakatanga kunetsana nepati kare, vatsvangirai vachiri vapenyu. Kubva kwatakaita nyaya dzekubva kuCongress, mai kupe have been a rebel kumovement for democratic change, vachitaka vachengeta sevari rebel. Kubva takaita no reform, no election, tikabva tikanosvika pekunge tapapoinwa mavice president, vaingoribhela chete amai kupe. Tikaita alliance vakaribhela, ndopa vakabva vati havachatouyi zvachese. Saka izvi zviri kuitika izvi hazvisi zvinyowani zvekuti vanhu vandasingafungidziri kuti vangatoti vachazivi kuti voita sei nepamusoro pekuti mai kupe vari kuti zvakati, because mai kupe have always been a rebel and zvavari kuita ndo rebellion wavari against vana veZimbabwe. What I can say kuvanhu ndezvekuti ngavasavhiringidzwa naizvozvo, asi kuti vazvizive kuti mabasa emuvengi ari ipapo ari kuitwa izvozvo. Ivo vanhu vanoziva kuti munhu akasara pautongi hwavatsvangirai akanobata pachigaro chaitungamirwa navatsvangirai, the advocate Nelson Chamisa. Saka hazvifanira kukubvira zvavavhiringidza kuti ndiana kuti kupe ava kutungamira here, vanhu vachamisa vakutungamira here, nekuti akasarudzwa neNational Council yeMDC ndivachamisa. Ane kwanisa kudedza musangano unonzi National Standing Committee uchigara ndivachamisa. Anokwanisa kupedza National Executive yemusangano uchigara ndivachamisa. National Council ichigara ndivachamisa. Maprovincial Assembly ndivachamisa. Amai kupa havana kana one musangano waiwoyo, maorgani emusangano wavanogona kuti vadedza ukagara. Saka havasiri mutungamiri weMDC. Ende vanhu havafanira kukonfuzwa nazvo, nekuti zvinhu zvewanikwa zvinotoitika mukati mechimurenga. Hamunobudi mese pamunofamba, zvakangofanana nevaenda Kenani. Hana unosvika vese, vamwe ndovakadzokera kumasure, vamwe vakatengesa. Asi
okay, mirai ndikubatei muromo. Baba, ndiweni umzwilei ini uchidziva?
Ndaleli nyamuzwa kuhle, ngingakhuluma kuye ngimphendulelana.
So ngicela umphendule.
Right. Okungenza sitsho kanje ukuthi thina namhlanje singabantu esingane silahleka i-direction. Ake sikhumbule maduzane futhi kade simanje nje bekulodaba lwabo luphoswe emthethwandaba enyuzini, bengilalela inyuzi mina namhlanje. Uthi imthethwandaba u-turning nge-division ale isupportile uMike Khupe. Anti kade sisigaba esikhona nje sokuthi basebesile ukuthi bekule problem vele weyibhiki thina singazange sizwe, esebeyithuthisa namhlanje ngesigaba sokuthi kade sinto esikhona songani kule liyani into leyana okuthiwa we support this guy and the low high. And the end of the day ukuthi bonke bebengabe MDC khathe sisigaba esikhona ufigode futhi eBhayibhelini lijani uKristu kwenye indawo makade ekhuluma uJesu ukuthi yena angeke kwenze ukuthi kakhulu idemoni likhuphe elinye idemoni, wayekhuluma ngento eyodwa efana nayo. So angeke kwenze ukuthi ukhonze inkosi ezimbili ngasikhathi sinye, uzothanda enye uzondenye. Khathe sisigaba abasenza they are fighting in one party that is very dead, ekade esingakufuniyo thina. Asifuni ukuzwa ukuthi kuthiwa kule MDC kaba ne MDC kaba, sifuna ukuzwa iMDC A1 ebambeneyo, eyiparty A1 ekhangelele ukuthi irule this country i-one party. Azange sizwe ukuthi thina izani kuthiwa ibusile all these years ukuthiwa ayi-dividing. Anto yamuntu ithi ayi-divideke izani right now, kwakhwakhe esigabeni sokuthi manje kuhle kube kuphetheka kwenye ilacosta yaphumelela and then i-G40 yanyamalala. Anto yamuntu iyangikhona ukuthi njani. So isigaba esikhona lesona esizama ukuthi asifuni kube yi-two things, and by doing that they are giving a very good chance kuzanu PF ukuthi wini, and that's what is going to happen. Khangelani siboneni madoda, ama-elections are just around the corner, and into yenzakalayo le bengehle ukuthi bayi-rectify ngokuthi basupporte this and basupporte that, and this thing bawufana ukuthi bahlale phansi bona as a party baku-discuss bakusolve, babe nendlela yokusolva, bebe nendlela e-right eclean ezakwenza ukuthi base bebuya backlit thina ama-supporters besiphathele something strategy esi-straight esizasiza. Right now amfutshela manga ngakhuluma this and that, yes, but when back news bezikhuluma kathi simbijana zithi zona uMike Khupe idaba loluphoswe emthethwandaba wasapotwa wakhahlelwa khathana, but i-support iye kubani? Umike Khupe. And esikwazi ukuthi naye ukuthi Umike Khupe for all along was the vice president of EMDC uMorgan Tsvangirai. Lokhu kukhuluma this and that lokhana lokhu bekumele bakwenze kodwa sihlala ndaba lakho thina singeni kakhulu nasifuna ukuthi babuye mina beyizigaqa besiza kithi bengabuya behlukene bazokwehluleka ukuthi basiwine sizavoteli zani.
Hayi, ndiweni sikuzwile kahle, siyabonga baba, bekuhle ukuba la kuhlelo baba.
ngiyabonga kakhulu bafowethu.
Thank you, thank you, thank you.
Okay.
No, ngimuzwile mfowethu. He's pretty much talking about how worrying it is to see the divisions within
the party
which they are basing their hopes to see progressing and hopefully deliver them from what they think is, I don't know what to say. But hey,
the Holy Land.
Wow, it's their take. So maybe, Mike, it's not fair of us to...
Usasekono, Tinashe.
Yeah, all right. So, tisatita zokera kuna mkoma Tinashe, Mike. Urukumbuone roti unema comments aka wanda
se. Maneng, dota, maneng.
Our friends and...
Bengilegi comment ega Onias Vengesa. Hanzi, mama, give us a signal. You know the whole story behind mama.
I know. The Julius Malema exactly. Challenge, right?
And then Colin, upinde wati MTC Alliance ndizo. And then, MTC abantu bayayithanda. Nkosi yami. And then Nomaya Kuku, as the youth want a change in Zimbabwe, and we have had enough of fake promises, we want someone new to lead the nation. I don't know, could that be Tinash?
Yeah, well, maybe. That's not for us to rule and judge. We leave the ball in the hands of the players, man, and then we watch how it goes. Kuno kukunakidza, kuno kukuneva, kuna mae mfundisi gonese, varu pachirongwa, kuna babawe zvimwe yafata guri, varu kuona nesu pachirongwa. It's exciting, right? Anzina Sandra Mampije. Kola ava zvavari kutaura vanozvitora kupi? Honestly, and this is it. Anzina Taruvinga Richard in UK. Aruda okutima fonere. Anzina Sandra and fonere. Zagare, she's in South Africa. Gabrielle, please call me in Johannesburg. Agrippa, Shaka Zulu. Anzi Chamisa, Chibaba, Baba, Chemadzi, Baba. Who? Okay. It's not me. Ameno wa mwarugutuo anzi vondo vondo apo na vachamisa panyanga kana ne madongi anenge ave ne internet
singa hambi kutinashe wati sithatha umlaleli ngespangpang mlaleli unjani baba
hayi yaphila
so baba usungenile kuhlelo lamhlanje sixoxa labasakhulayo abameli amabandla atshiyeneyo kuhlelo kwamanje silo mnumzana uHappy Mochidziba yena who is a representative oMDCT ekhokelwa ngumnumzana uNelson Chamisa kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi ongumkhokheli webandla kuthiwa yi-Ideal Zimbabwe lo owazithi yimi umongameli welizwe leZimbabwe mutsha so angazi vele ukuthi ukhona umuntu ofuna ukukhuluma laye first noma ufuna ukukhulumela umbono wakho first.
In this case, it's not a good thing. So we have a lot of people who are not going to be able to do this. My study party at right to see the solo of the window. That's for it. That's for nothing. I wish you could see the politics, maybe with Sandy Labusa.
In signal yakhe ayikho right.
Ah, Matshazi, khanye ngani awuzwakali kahle baba. What siyenze so bekucingo phansi and then we'll call you back ukuze uzwakale kahle uhlelwa ngithi baba. Matshazi. Hello.
We have lost him right there.
Mm-hmm.
I hope you heard a bit of what he was trying to explain.
Basically, he was touching on, of course, the issue between Makupe and advocate Nelson Chamisa.
All right.
Sure, they expect them to be part of one part. As we are good on Zog, So it's good. It'll be interesting. Okay, let's first go to Advocate Vondo because I really have this itching question
for Comrade Vondo.
For Comrade Vondo.
Okay, let's have it in a real snap to name tele what a bata foot what a gamisa shoma shoma.
Comrade Vondo. Murunzo ano akanda ari kuti zvikutova shusha kuti vachamisa kuvari kudonza ku mai makupe vari kudonza nawo. How do you guys plan on solving this issue? Is there a way to solve it?
Issue iripo ndeye kuti ndozviri kudiwa nezanupf kuti kuti paite kunge pane nyaya kana kuti pane problem kana kuti kwaane mapato maviri. Asi chokwadi hakuna mapato maviri. Bato rinongoriko rimwe chete rinotungamirwa naVachamisa. Iyo yangova kasplinda kadonhwe kangodonha kachinda kudivi ikoko kuna Maikupe. Chokwadi chiripo ndechekuti zvanhu irikuda kuti zviite ndosaka muchiona kuti vanomhanya vanozvitaura ZBC Maikupe achipiwa nguva yekuswera vachitaura paya. Kuti ndozvavari kuda kuti vanhu vaonesa izvozvo. Asi vana veZimbabwe pari zvino vachenjera. Yes, kune vamwe vari kuona sekuti panogona kunge paine problem nenyaya yaMaikupe, but inini kwandiri ndakatotarisa Maikupe hapana kana kwavari kuenda, kwatova kuparara, vashandiswa ende vachangoparara silently, ndichangoona zvanyarara. Zvinongoita 2 weeks or so zvinenge zvapera zvana Maikupe izvo. Nyaya iri kutoripo kuvana veZimbabwe haisi yekuti tifokase kunyaya dzaMaikupe, asi ndeye kufokasa kumuvengi wedu anova iye ZANUPF, yatinoziva kuti yakatidyira 38 years dzeupenyu, yatinoziva kuti yakaba umwe upati yeupenyu hwedu. Isu vechidiki vezera redu iri tikarega vamunangagwa vachinotungamirira nyika panguva iri kutevera, zvinoreva kuti tiri kutonosvika kumaeji yekuti tichipihwa mapension tisina kubata peisi. Yanguva yedu yekuti titarise muvengi anonziwo the bigger picture, nekuti iye ari kuda kuti dhaivheta. Titarise Maikupe enani munhu asina kana zvaanotibatsira nazvo, kana kuti titi mungafere muchinzi mucharwisana naye, nekuti havana kana council city yavachawana kana MP city. Asi kwati nekuti election muri kuona vava kudedzera kuti July takutoenda muelection, bcause vari kuda kuti tishiko kuti iri in confusion. Asi vana veZimbabwe ngavachirega kuva confused, vazive kuti Mwari arimo mukati menyaya yedu. Mwari anoziva zvokwatiri kuenda. Ndosaka vanhu vakawanda vachiunganira vachamisa, vanhu vakawanda vachiteerera vachamisa. Isusu handei neuwandu hwedu, handei tinovhotera Advocate Nelson Chamisa, zvinhu zvedu zvofamba zvakadi zvakanaka.
Okay. Let's just make one thing clear, folks. Vachidziva, I respect you. And also ndikona mamwe ma comments arikubuda pa page redu ya Studio 7 VOA. Folks, we do not encourage one bad talking people panapa pa platform yedu, and secondly bad language pa platform yedu. So please people, let's speak here and debate, especially as youth. Let's debate in a very, very positive manner. We can always, it's okay to have different opinions about each other as people. However, we do not encourage one, bad talking individuals, or two, giving bad names. Loko asikusekeli thina njengomsakazo. So vanzo kuti
ndiri kuti nguva yedu ka yakuda kuenda chienda kumapena. Tine mutereri watatambo bata tichititende kuna Comrade Vondo. Vachiripo here mutereri?
Mutereri achiripo hongu.
Ehe, kandaika mazwi maviri matatu munyaya iri panapa. Imi muri vekwani? Muri vekwaChamisa here kana kuti muri vekwaJonasi kana kuti muri vekwa kunonzi kwani?
Ini ndiri muri weZimbabwe.
akanga alistera baba vakashaya vasangirai asi ndokubva vafirwa chitanda kuna vachamisa.
Alright.
Tinoramba tichitevera tichiti ndine uroba mandi panguva yapera ndinokumbira kufona zvemangwana.
Mangwana tichakutsvagai.
Semazimbabwe, real content Zimbabwe, real MDC. Atisi kunyeberwa nebhondo iri kuitwa pakuti ZANU-PF vari kuda kuzama kugongodza vachishandisa Mike Cooke netochine mukombana wekumaraini kwangu ko. Ini ndiri mugari wekugokwe. Kwatakaona kwakakanganiswa tairima tichibudirira nekurima donje. Donje harisisina mari iko zvino izvi zvine zvakaitwa nezanu-PF. Asi nezvatinoziva zvinoda kuitwa navatamisa donje riya tichadzokera muhome ende kuenda kumabhengi tichinokiwa tichibhadharwa naro. So zvandiri kuda kungoudza vari zhinji vezimbabwe kuti is just confusion iri kuitwa nezanu-PF ichishandisa mapato uye mataro ezimhosva kuvapa mashoko kuita kufanike muMDC mune confusion. Isisu mavoters tinoziva kwatinovhotera. MDC Chamisa ndizvo kwete Abednego Bhede naMike Cooke hativazive. Taivaziva kuti ndine urombo kuti Mike Cooke Zimbabwe makavaona vakanga vasingadi kana kuteerera kana kunzwisisana naPresident Tsvangirai vasati varwara vanga vaine nharo vakanga vachitova president ndiwo before isusu vanhu. So isusu zvatisingadi zvedu idhiskodhi rava kuda kunyanya kuita iri rinonzwisa siti mai ava. So isusu tiri behind Tsvangirai 100%.
Vamutsvakiwa ndine urombo. Ndine urombo ndichakubatai musati masvika kwamamuchida kusvika, asi zvamataura tazvinzwa ndovimba nevateereri vakateerera vanyatsonzwisisa kwazviri kuenda nako. Ndoda kuti ndikutendei neye kupinda muchirongwa. Tichakutsvagai zvakare nhamba dzenyu tanadzo tigoramba tichikurukura mune mamwe mazuva. Handiti kamukoma wangu.
Zvakanaka Studio 7 neZimbabwe.
Zvakanakai mukoma wangu.
Tamisa ndizvo.
Mike, you see we're getting to the end of the day and probably we want to have the two guests to say their last few words before we wrap up and see how it goes. Tangana nina president mukoma Jonas. Sorry zvinhu zvacho zvaramba zvowanda vanhu varamba vateerera asi I hope manga muchinzwa nyaya dzavari kutaura kuwanda kwadzakaita nekusiyana kwadziri kuita nekunongedzera kwavari kuita zvine zvazvinoreva. Tiri kukumbira kuti tichienda zvedu kumapeto echirongwa chedu in 1 minute mashoko enyu ekupedzisira mukapedza toendawo kuna Comrade Chidziva toitawo the same thing Mike and we good to go home.
Then sayonara.
All right.
Semutungamiri wenyika mutsa ndiri kuvana veZimbabwe tiri 15 million hatingasungudzwi navanhu vatatu vanova parents shiri Emmerson Mnangagwa naGeneral Chiwenga vachinyembera kunge Lacoste vachinyembera kunge ZANU-PF vachinyembera kunge hurumende yenyika. Ndiri kuti kuvana veZimbabwe ndiri mberi kwenyu semunhu ngatiti revolution. Tiri kuti maelection ari kuitwa ndiye ZANU-PF haasi maelection enyika. Munangagwa anotori nemaresults emaelection muhomwe. Ndokuti kuvana veZimbabwe kutanga 1 May ngatiite action not election. Ngati
ten seconds left
Zimbabwe maelection ngastopewe chiite revolution ngatibvise ZANU-PF ibve mumwedzi 1 May.
Right.
Thank you so much,
Mkoma Jonasi for coming through.
Comrade Chidziva, your last nguva ndeyato mhanya mukoma saka tochokupai 30 seconds.
Aiwa ndinotenda ndinongoti kuvana veZimbabwe vese vakateerera. Aiwa ino yanguva yedu inguva yekuti semaZimbabweans tidefine our future, tidefend our future, tisecure our future. Tinozviita chete nekuenda kunoregista kuvhota kana usati waregista uye kunovhota nehuwandu haikonai kuvhiringidzwa nezvinounzwa nemuvengi
anogona kunga achiunza zvinhu zvekuti aite kuti paende kunge pane kukonana mukati medu isu. Imizivai chokwadi chamunoziva mukati memoyo wenyu. Toenda kunovhota takasununguka tichizviziva kuti bato ririko rinotungamirwa navachamisa rinova reMDC anaye.
Ah, thank you mukoma. Nguva ndiyacho mhanya, ndiyacho mhanya. Vanzi, we have 20 seconds so mina ngizabalisa abalaleli balaleli. Siyabonga kakhulu, bekuhle kuba lani kuhlelo olivalisayo. Masidibane ngeviki ezayo, ngizabe ngikhona. Ngumike Hobe.
Thank you very much to all our listeners. It's been a wonderful day. Hope to see you soon. I'm Evan Sininger.